Dr. Gapa, munofu ngele mashoko anonza akataurwa ne America ichiti Zimbabwe iri kukuchidzira zvemirushonga maAmerica.
Ndinofarwa ine evidence yekuti Zimbabwe iri kukurudzira mirushonga. I think that is an exaggeration. However, ndinofunga kuti Zimbabwe yagara inobatsanidzirwa muAmerican foreign policy nemacountries anonzi maauthoritarian regimes. So these countries in the past have shown a record of not fully respecting the values of democracy, freedom of speech, peaceful protests that are the foundations of American democracy. So they tend to always be lumped together.
Asi varipo vakuru mubato rezanupf vanobuda pamaredhiyo kunyange pano pastudio 7 vachiti America muvengo weZimbabwe pamusoro penyaya yezvirango, munobvumirana nazvo here?
Some narrow international relations, sanctions in Iran are acts of war. So, in diplomatic terms, sanctions in Iran, in essence, that country is at war with the United States. So, if you look at it, the country is at war, then technically, in a designated say a foreign adversary, American government.
Pane imwe nzira iri nani here yaigona kushandiswa neZimbabwe mukupedza nyaya iyi kunze kwemashoko ataurwa negurukota rezvekuchidzana nedzimwe nyika vasibusiso mwoyo?
Ndinofunga zvacho nehurumende yeZimbabwe zvekushedza US ambassador zviri appropriate munharaunda yediplomacy. Sedhona weZimbabwe, America inounza mari yakawanda netechnology kuZimbabwe, zvinovaita kuti vave an important development partner. Saka government yeZimbabwe kuva neinonzi declarative statement in response to the US government is an appropriate response to condemn zvataurwa and also to safeguard the partnership between the two countries.
Imini senyanzvi munyaya dzezvoukama nekudzidzana pakati penyika dzakasiyana-siyana, mungayamura vakuru muZimbabwe nemashoko api panyaya iyi?
Both countries, just as Zimbabwe and America, the same country to respect our constitutional rights, and our citizens are, whether like Tema and Alachina, also we have the same country to respect the right to peaceful protest.
Inini sokuona kwenyu munoona sokuti pane nyaya here apa kana kuti zvinhu zvinogara zvichingoitika pakati penyika dzinenge dzichidzidzana?
Ini Zimbabwe yangobatanidzirwawo sezvandareva kuti adversary in terms of it's an authoritarian regime. Saka handikumbuti in the grand scheme of things ma relationship between the two countries atanyanyo affect prosperity.